Paashika Studio 7 pachipatara chikuru chemulawayo chempilo central nurse mangwanani vanhu vashoma vanga vari kusvikamo zvinorapa varwere vanenge vachibva kumba vanga vachibatsirwa navana mukoti vachiri kudzidzira basa mumawadhi mange mine varwere vashoma vange vachionekwa navana mukoti mumwe murwere anorarama neurema vamalcolm ndlovu vati vave nevhiki vachirwara nemudumbu uye vange vauya kuti vazoonekwa navana chiremba asi vanzi vadzokere kumba sezvo vana chiremba vange vasiri pabasa
ndauya vandiudzaote hapana madhokotera ndauyenda kumba
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wavana chiremba pampilo central Dr. Solo Ayongwenya sezvo vange vachinzi vari mumusangano asi Dr. Mutavisi Bebe vanove munyori wempilo doctors association vati vana chiremba vechipatara ichi pamwe neveikuunited Bulawayo hospitals uye munyika mose havazi kudzokera kubasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo Dr. Bebe, avo vakambovewo mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, vatiwo pari zvino hurumende haisati yaita zvinobatika pakugadzirisa zvichemo zvavo.
Takamirira government kuti itipe mari yokuti tiwe kubasa. Ndizvo zvatakamirira izvozvo. Tisati tapiwa mari, tiri kuramba tiri muDzimba dzedu. Minister asati atipa offer inobatika. Tukuziwa zoito akambu yenda zvake kuAmerica ameno zvaanga endera ikoko obva kutaura kuti akutsoka nekukasika kuti atarise kuzurwiti akuzvipatara but kubva akadzoka hakukona zvaaita
pakuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara kana kwakatariswa varwere Dr. Bebe vati havakwanisi kuziva sezvo asiri kuenda kubasa
hatizivi kuti varwere vekufamba sei kuzvipatara because hatisi kuenda kuzvipatara zvacho tiri mudzimba dzedu hatina mari yokuenda kuzvipatara
hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nemanomwe nhasi mune imwewo nyaya kanzuro yeguta rebulawayo inoti iri kushushikana nekuti vagari vari kuramba vachishandisa mvura yakawanda izvo zvinogona kuzosiya madhamu anopa mvura muguta iri asisina mvura vachitaura nestudio 7 mushure memusangano nevagari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta panyaya dzemvura munyori wekanzuru vachristopher duve vakurudzira kuti vagari vashandise mvura zvine mwero guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anosanganisira inyankuni loa ncema apa ncema pamwe neumzingwane uye kwasara zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemvura mumadhamu ari kushanda pari zvino ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava